manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kukadzi 22/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaDouglas Monzora vambosungwa nhasi nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuda kupfuura mumwe mushandi webato iri. Mabishop Roman Catholic oshora mirizhonga yezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo. Mapato akawanda anopikisa anoti achapinda musarudzo kunyangwa hazvo asiri kugutsikana nekuganurwa kwematunhu pamberi pesarudzo. Amai Jill Biden, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, wosvika kuNamibia mukutanga kwerwendo rwavo rwekushanyira dzimwe nyika dzemuAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaDouglas Monzora vambosungwa nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kupfuura mumwe mushandi webato ravo vamutandwa Machera. Vachitaura neStudio 7 vaMonzora vatenda kuti vambosungwa asi vakati nyaya yacho yaraswa sezvo panga pasina umbowo wakati tsvikiti. VaMonzora vati vange vatove murwendo kuenda kuBelgium kumusangano weAfrica neEU Joint Parliament. Vamwe vashandi vebato reMDC vave nenguva vachiratidzira vachiti havasi kutambiriswa mari. Apo makristu munyika atanga kucherechedza mazuva ekunamata nekutsanya kana kuti Lent, vamwe vakuru vedzisvondo varikurudzira kuti veruzhinji vanamatire sarudzo dzine runyararo pamwe nekuti nyika iwane mutungamiri anogadzirisa matambudziko aya sangana nayo. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachicherechedza kutanga kwenguva yeLent iyo yatanga nhasi, veZimbabwe Catholic Bishops Conference kana kuti ZCBC vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika, kushandisa masimba akapfurikidza kune vane muono wakasiyana, kushayikwa kwemabasa nekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Vachitaura nezvegwaro ravabudisa iri, munyori muZCBC vaTravis Moyo vati apo vanhu vari kugadzirira sarudzo vanoda kuti kuve nerunyararo.
Pfudzi vedu vanonetsekana nemhirizhonga yatiri kuona iri kuitika munyika.
Mugwaro ravo veZCBC vati vanonetsekana zvikuru kuti nguva yesarudzo yasvika, pane vamwe munyika vari mujeri nekuda kwokuti vane muono wakasiyana nehurumende. Mumwe wevari mujeri pari zvino mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vebato reCitizens Coalition for Change vakasungwa muna Chikumi gore rapera vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekuurawa kwenhengo yeTCC muzvare moBlessing Ali. Vaskala vari kunyimwa mukana wokubhadhira mari yechibatiso kuti vatongo vachibva kumba. Pane vamwe vanhu vapfumbamwe vebato reMutwakazi Republic Party vari mujeriwo. Vawedzerwo vachiti nyika inofanirwa kusarudza vatungamiri vasina hombimbi ndoga.
Kana tichisarudza vanhu vanotitungamirira, ngatisarudzei vanhu vane hanya neupenyu. Tisarudzei vanhu vanoda kuti tive nekubudirira.
Mutungamiriri weZimbabwe Council of Churches, variwo Bishop of Central Zimbabwe muchechi Anglican, Reverend Ignatius Makumbe, vati panguva ino yekutsanya nekunamata, vari kukurudzira vatendi kuti vanamatire sarudzo dzijekerere.
Kunamatira kuti maelections ari kuuyawa aitwe murunyararo. Zvotoona kuti tiri kutangana kutokundikana izvozvi, tiri kunzwa nyaya dzekuti kune vamwe vanhu vari kunetsana nokukuvadzana.
Vamakumbe vawedzerawo kuti vatendi vanofanirwa kunamatira mutungamiriri anobudisa Zimbabwe mumatambudziko airi. Vachiwo makereke ari kupinda munguva yekutsanya nekunamata iyi, vachiyeukawo dambudziko rawira kunyanya vechidiki rekushandiswa kwezvinodhaka.
Zvakare kunamatira kunyangwe nyaya dzekudhakwa kwevana vechidiki. Mwari atirangarire senyika, vana vazive kurema chakaita vachitungamidza zvakanaka muupenyu hwavo.
Mukuru mubazi reZANU-PF vanoona nezvekubudiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi, vati bato reZANU-PF rinowirirana nevemakereke kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Tabatana sevana vemuZimbabwe tinzwisise kuti sarudzo hadziite kuti ukama hwedu hupere, hadzigezi ukama. Sarudzo inzira chete yekungotsvaka kuti nyika yedu iende mberi tichiona kuti ndiani ungatitungamirira.
Izvi zvatsigirwawo nevakasanobata chigaro chemurongi wemabasa muTCCC vaAmos Chibaya.
Patoenda kusarudzo apa senyika, ngapasawanikwa mizhonga inoitika munyika. Vanhu vanosarudza kuti mamiriro wavanoda murunyararo pasina mhirizhonga.
Kutanga kwechirongwa chelendichi chinova chirongwa chekutsanya nekunamata, maKristu nhasi achechedzawo chitatu chemadota. Lendi inoitwa kwemazuva makumi mana aya anozopera nekucherechedza kumuka kwaJesu kubva kuvafi panguva yeEaster. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mapato makuru ezvimatongerwo enyika munyika anoti Resistance Coalition for Change, Movement for Democratic Change pamwe neZANU-PF ave mushishi rekugadzirira sarudzo dzegore rino, idzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu zvichitevera kuburitswa kwegwaro remiganhu ichashandiswa musarudzo idzi, kana kuti delimitation report nemusi wemuvhuro. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vakafano bata chigaro chemutauri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change CCC Muzvare Fadzai Mahere vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti bato ravo richapinda musarudzo idzi, kunyange hazvo risiri kufara nekuganurwa kwemiganhu yekuvhota kana kuti delimitation. Vakurudzira veruzhinji kunyoresa kuvhota vachiti sarudzo dzegore rino dzinovapa mukana wokuzvisunungura kubva kunhamo yavari kuona zuva nezuva.
Kana tichida upenyu hwakanaka, mari inotenga zvipatara zvinoshanda, zvikoro zvakanaka zvevana vedu, kubhadharwa kwakanaka kwevadzidzi, manesi edu, macivil servants nevashandi vose, zvinoda kutinyorese kutinovhota, zvakare tigozonovhota neuwandu hwedu, zvakare kutizonodefenda kana kuti kuona kuti rigging haite.
Vaenderera mberi vachiti bato ravo iro rakaumbwa gore rapfuura richaparurwa zviri pamutemo munguva pfupi iri kutevera, uyewo richaparura magwaro ezvirongwa zvavachaita kana vapinda muhurumende kana kuti policy documents. Muzvare Mahere vati CCC haisi kuzoita sarudzo dzemaprimary, uye veruzhinji vachapiwa mukana wekusarudza vatungamiriri vavo munharaunda dzavo.
Saka community consensus candidate selection process iyoyo inoreva kuti hatisi kuzoita maprimary elections, tichazokubvunzai nguva yacho ichasvika, uye launch ichaitikwa muchizoziviswa zvizere kuti community candidate selection process iyo yakamira sei.
Mutauri weMDC vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nedelimitation report, asi vakati vari kupinda musarudzo, uye vanotarisira kunge vapedza kusarudza vanhu vachamirira bato ravo muna kurume.
Kuchinopera mwedzi waMarch tofanira kunge tagadzirisa macandidates munzvimbo dzese, maconstituency ese nemawadzi ese.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakato gadzira sarudzo ndosaka rakaita Congress gorera pfuura rikadoma vaEmerson Mnangagwa saiwa vachamirira bato ravo musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Saka aiwa takagadzirira musarudzo tine chinanga chokukunda whether zvaitirwa mugungwa kana pamusoro pegungwa mudenga kana pasi musangano unokunda.
Vamugwadi vati ZANU-PF ichaita maprimary elections ekusarudza vachamirira bato iri muparamende nemakanzuru panguva isati yaziviswa.
Nguva iyoyo haisati yatarwa nokuti vhota zvirorodiro kuita izvozvo marcel structures ndosaka musangano uine chitonzo zvoro kuti munhu wese ngaapinde seru anova nhengo kana supporta yemusangano ngavave mumasuru nepeu ndosewo rejista redu zvakare ndo voters roll yedu kana totsvaga iriri vanhu vose vachazoungana kunzvimbo dzokwavo kana bhera richinge raridzwa kuti ndai munotsvaga rutsigiro varakazvipira kuti vamiririre musangano kumakanzura kumaparamende.
Zvichakadai sangano reZimbabwe Democracy Institute rinoti rakaongorora kuganurwa kwemiganhu ichashandiswa pakuvhota neZEC rikaona kuti gwaro iri rinopa mukana wekukunda wakawanda kuZANU-PF. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano iri vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti CCC inokwanisa kukunda chete kana ikashandisa nzira dzakaita sekusiyana nemarali awo iri kurambidzwa kuita zvikuru sei kumaruwa.
ZANU-PF strongholds another grassroots, another mobilization from a grassroots to a general door-to-door mobilization inenge iri consistent ichicontinua everyday. Saka ivo vakazvigona kuzviita izvozvo vanogona kupenetreta maareas mastrongs ezanu-PF.
Asi vamugwadi vaudza Studio 7 kuti vese vari kuchema-chema pamusoro pekuganhurwa kwematunhu kuitira kuvhota vanotya sarudzo.
Vagara vanongozikanwa nokubudisa misodzi pamatama kana toenda kumaelections. Misodzi nhando yepwera havasati vakura mbavha dzisati dzasimba munyaya dzezvitonge rwenyu.
CCC, MDC nemamwe mapato anopikisa havasi kufarawo kuti Zimbabwe Electoral Commission haina kuvapa gwaro revavhoti rakashandiswa kutara miganhu yematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Joe Biden, vasvika muNamibia nhasi mukutanga kwerwendo rwavo rwekushanyira Africa. Vatambirwa nemufaro panhandare yendege nevana vange vachitamba nekuimba. Amai Biden vari kutarisirwawo kuenda kuKenya. Vari kutarisirwa kutaura nyaya dzine chekuita nemadzimai vechidiki uye nyaya yenzara. Mukuru mubazi reNational Security Council muAmerica, amai Judah Davenport, vaudza vatori venhau kuti rwendo rwamai Biden rwakanangana nekusimudzira kudyidzana neAfrica zvichiteverawo musangano mukuru wakaitwa gore rapera weAfrica wevatungamiri wenyika dzemuAfrica neAmerica kana kuti US Africa Leaders Summit. Amai Biden ndiwo mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica wekutanga kushanyira Namibia kubva zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1990. Kuenda kwaamai Biden kuAfrica kuri kuuyawo panguva iyo China neRussia dziri kutumirawo makurukota adzo kuAfrica. Mukuzeya nezverwendo rwaamai Biden urwu, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nekodzero dzemadzimai muzvinafundo gadziro kwekwerere.
Kushanya kwamai Joe Biden kunyika yeNamibia chinhu chinofadza zvikuru kuvanhu vekuNamibia noruzhinji rweAfrica, nokuti zvinototaridza kusimbaradza ukama pakati peAmerica nenyika dziri muAfrica sokuvimbisa kwakaita vaBiden vachipindawo muhofisi kuAmerica. Tiri kutarisira mai Biden kuti vaone nezvekodzero dzamadzimai nekuvandudzwa kwamadzimai nokusumudzirwa muzvirongwa zvamadzimai. Tinotarisa zvakare kuti mai Biden vakurukure uye nekusumudzira zvirongwa zvinoita kuti madzimai asambunyukitswa kuti kodzero dzavo samadzimai dzichengetedzwa munyika yeNamibia. Totarisazve kuti vachatarisa nyaya yevana kuti vana vavandudzwe uye pave nezvirongwa zvinoita kuti vana vemunamibia vasumudzirwe kudziri dzavo dzichengetedzwe. Tozotarisa zvenyaya yezvekudya tinoti food security pachirungu. Inyaya ichatariswa zvakare namai Biden.
Tinoona kuti vachatarisa zvakare nyaya yezvekudya zvakakosha sei kuti vaite izvi.
Izvi zvinofadza nokuti Africa inozikanwa nenyaya yokushaya yatinoti poverty. Saka pakange paine kudya kwakakwana, madzimai avandudzwa, vana vavandudzwa, chinozova chunhu chinobatsira zvikuru kunyika yeNamibia, zvichifashukirawo kune dzimwe nyika dzinenge dzakakomberedza Namibia muAfrica.
Shuwiro yenyu ndeyeyi, takanyanyotarisawo nyika yeZimbabwe tichiona kuti pari zvino havasi kusvika kuZimbabwe.
Tinotarisirawo kuti munguva dzinotevera kana nyika yedu yeZimbabwe ikavandudza mitemo yekodzero dzavanhu, ikachengetedza kodzero dzavanhu. Saka Zimbabwe chinongodiwa chete kutarisa kodzero dzevanhu nokudzichengetedza, togubvawo towana kushanyirwa kwakadai.
Avo vangwari muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuFlorida muno muAmerica. Musangano mukuru uri kukokerwa nehurumende yeZimbabwe nesangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO wekuzeya nzira dzemafambiro nemashandiro emvura kana kuti National Water Roadmaps watanga muHarare nhasi. Musangano uyu uri kupindwawo nevatungamiri venyika dzemuAfrica uchiitirwa kuHarare International Conference Center, uye vamwe vari kutaurawo vari pamadande mutande. Mukuru wesangano refao Dr. Ko Dong-yu ndiwo vaparura musangano uyu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwawo kutaura pagungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzebudiriro vaJoy Mabenge.
Ndatenda hangu vaZininga. Chekutanga nhau iripo ndeyekuti mvura inokosha. Mvura yagara sekuziva kwatiri kuita ikashomekedzeka, panoitika dambudziko, ikawandisa zvakare poitika dambudziko. Saka nyaya yekuti iripo weather yakawandisa kana kuti iri shoma inonge ichiitwa kuti ive yatingati pachirungu useful kuvanhu sei, ndo nyaya huru iripo iyoyo. Nekuti samaonera munoita nguva zhinji mvura ikawa ikanaya zvekuwandisa zviya, tinoziva kuti isu kuno vakaita zhara. Kana mvura ikashomeka zvakare kunoita zhara yatingati drought. Ya drought inogona kukonzerwa nekuti mvura yawandisa, drought inogona kukonzerwa nekuti mvura yashomekedzeka zvakawanda. Asi chakanyanya kukosha inyaya yekuti mvura inonaya uye zvinowanika munyika ive inenge ichinzi icheneswe igone kushandiswa navanhu semvura yekumwa, mvura yekunge vachishandisa muzvimbuzi, mvura yekugeza nekushambidzika nekungoita zvimwe zvakawanda wanda mabasa anodiwa kuitwa pamba.
Chamunganongedzerewo eminde chipi chikuru choita kuti musangano uyu uve wakakosha munyika?
Nyaya huri iripo inenge yakagara mune yatinoti water management. Muwater management imomo mune nyaya dzekuti zvakafanana nenyika yedu yeZimbabwe inoyi, chaita kuti nyaya yekuti vanhu vange vachiwana mvura yakachena, mvura inosevenzeseka, inyaya vange vachishayiwa mvura inosevenzeseka, mvura yakachena, inhau yekuti dzimwe dzenguva vacho vanofanira kunge vachiita yatiri kuti water management iyo huori unenge wakawandisa.
Zvoitwa sei kuti matambudziko anouya nekuwanikwa kana kushayikwa kwemvura dai kusaisa vanhu parumana nzombe?
Zvakutodiwa kuti paonekwe kuti pangatorwe matanho api anoita kuti mvura inowanika munyika inge ichinge ichigona kuti inge ichivandudzwa kuti isevenzeseke, vachibviswawo zvinhu zvakafanana nehori, vachibviswawo zvinhu zvakafanana nekunge vanhu vanenge vachipiwa mari vasingadzishandisi mune zvakanaka nezvimwe zvakadaro. Ndiona sekuti ndiyo nyaya inoita kuti vanhu vatoungana pasi rose vachikurukura nenyaya yemvura, nekuti kumwe kuri kutotaurwa zvinotonzi hondo huru pasipano dzinoterera mumakore anouya dzichange dziri hondo dzemvura chaiyo. Mvura chaiyo sekurwiwa kunoitwa zvakafanana neoiri, kurwiwa kunoitwa zvimwe zviwanikwa pasipano, mvura chaiyo yatosvika pachinhano chekuti tikasangwarira nyika pasipano panoitika hondo nenyaya yemvura iyoyo.
Saka veruzhinji vodzidzeiwo pamusoro pemvura tichitarisa patimire senyika nekwatakananga.
Kukosha kwayo hakusi kwekungoti vanhu vangu wane yekunwa, vaone yekugeza, vaone yekusenzesa mudzimba dzavo, uyezve inge ichibatsiridza kana kuti atingati madiridziro kana kutoti inge ichinaya zvine mwero kuti vanagone kunge vachidyara chikafu kana kuti inge ichiita kuti kana ikange yanayawo vanagone kusenzesa yakatokosha zvekuti ikashayikwa mvura madhamu akanga asina kunge akasvika pakaringana sezvakaita Kariba yatinoona nyika ichibatwa nerima nyika ichipinzwa murima nekuti magwenya anenge asiri kugona kusumudzwa.
Nyanzvi mnyaya dzebudiriro vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zvininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeSomalia vanoti vakwanisa kuuraya vanopfurikidza mwero vana vange vapamba vanhu nekuuraya vamwe gumi vamwe vanomwe vakakuvara muMogadishu. Zvichakadaro hurumende yeSomalia inotiwo nezuro yakauraya vanopfurikidza mwero makumi mana nevaviri mumusha weKadalei neMahadai. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vari kusangana nevatungamiri venyika dziri mugungano reNATO. Chikwata chinozivikanwa nekuti Bucharest 9 chine nyika dzinosanganisira Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania neSlovakia. Chinochiwo chiri kutsigira Ukraine muhondo yairi kurwiswa neRussia. VaBiden vavimbisa kuti vacharamba vachitsigira Ukraine zvakasimba muhondo neRussia. Mutungamiri wenyika yeAmerica achiwo haana chido chekurwisa Russia sezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro navaDennis Tinarwo Magorimbo vanobva kuhwedza mudunhu reMashonaland East asi parizvino vari kuOrange Farm muSouth Africa. VaTinarwo Magorimbo vanoti kugara kwavaita muSouth Africa kubva muna 2005 kwavabatsira zvakanyanya sezvo vakwanisa kudzidza kuita mabasa akasiyana-siyana avakanga vasingagone kuita vachiri kumusha. Panyaya yekuguma kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP muna chikumi gore rino, vanoti vari kutogadzirira kudzokera kumusha voona zviriko. Vanotiwo vari kukurudzirawo veruzhinji kuti vanyorese kuvhota vachiti kana vanhu vachida shanduko vanoiwana chete kuburikidza nekuvhota. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinofara makasimba wajonga, tinofara zvedu isu. Tinenzi Dennis Tinango Gorimbo, tinobva kuhwedza. Hwedza ndokumusha kwangu kwandova.
Makaenda rini kuSouth Africa vamagorimbo?
Ndakaenda kuSouth Africa 2005 ndichibva kumusha ndakasvikosvika pachechi inonzi Methodist ipo paisengetwa vanhu. Ndipo ndakazofunga kuti ndoita sei kuti ndizvizvi ndinakire muno. Ndipo ndakazofunga kunotora asylum seeker kuti ndikwanise kugara muSouth Africa. Asila msika ya ndaka tora ndia ndakati kundira uti ndikuwa nchokana sakanda ya kushika kutinduwane kutaka basa kutinduwane umari kutinduwane uzirizi ya nukutini kwenye tumira mwuditangu kumusha asila msika ndia kandi batira
maka kwa nisa kurarama South Africa sei mashikako
ama zangu sinama ya kuye ndike awona wakuchemera kala wate nda kusinama ya utisawati matamu ziku ese sinu isu mwakuma kurarama sangu kurarapa bridge kurarapa mningu sigeta unge nerela kuita ungu kunduli wangu kunduka pepa warara msika wali tango kubata ungu sota hai chelo kundi kwa chena uchenga kubata wana wati kundi kwa chena za kumuka ndende nyosa kamari
Tirikuona kuti magwaro eZimbabwe exemption permit ave kusvika kumagumo. Imi muri mumwe wevanhu here vanga vachishandisawo magwaro aya.
Hongu ndiri mumwe wemapermits anga ariwe muno South Africa ndiri mumwe wacho arimo mukati imomo.
Saka muchaita sei sezvo ave kusvika kumagumo kudai?
Ini ndikufunga kuti chidzokera zvangu kumusha kuti tinoona kuti zvakamira sei kumusha because muno kana vasatipe mapermits aya. Unenge uchagarire unenge wailegal zvine zvakutonetsa manje kuti ndofamba wakaita sei kana basa racho nenge rakutinetsa kuti uriwane.
Tichitarisa nguva yamagara muSouth Africa, zvii zvamungati makadzidza nekugara kwenyuku?
Ini muno muSouth Africa chandakadzidza, ndakadzidza kwakabva kumusha ndisina chandoziva asi ndakapinda imba nekambani ndaindidzidzisa kuti rodzi dzinogadzirwa sei ende nekuti mbona kuti matrading kuti ave ari mastrong akasimba unagadzirwa sei. Ndinashanda imhuya zvidzanisa but muno muSouth Africa ndakafunda zvinhu zvakawanda zvakawandisa zvekuti ndikaenda kumusha ndinoziva kuti handitene nzara ndinendine pekutangira ndinendine zvekubata bata zvakawanda zvisingagonikwe nevamwe vanhu.
Mune urongo hwekunovhota here kumusha tichiona kuti gore rino kune sarudzo?
Ndinokuto kwafunga zvekutoti ndichienda kumusha ndinovhota because ukasavhota chandinoziva ndechekuti nyika inovakwa nemwene wayo.
Shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva?
Pane ino nguva ndinotaurira sokusokora ndinovasiyira vanhu vekumusha. Iye kwatinogara kuno kuOrange Farm, Joburg South. Orange Farm tirikukurudzira vanhu kuti tiende kunorejista tikwanise kuvhota. Tikwanise kuvhota tinoona kuti zvinhu zvine zvino zvakamira sei. Tikwanise kuti munhu nemunhu aende kunovhota. Nyika inovakwa nemwene wayo haiva kune mumwe munhu. Iwe ukasavhota aona kuti akuvhotere ndiani. Nyika inovakwa nemwene wayo. Kwete kugara munyika uchitya kuti ndichazoti vanhu vazhinji tikwanise kunovhota kuti tichinje zvinhu zviripo tione zvinomira sei pamwe tingagarawo zvakanaka vana vedu vakagare vangasari vakararamawo upenyu hwakanaka zvandoti kuri zvinji hatidzokere kumusha tinovhota kana tichidzoka kunotodzoka hatine tabva kunovhota tagadzira nyika yedu.
Avo vanga vari vaDennis Tinarwo Magorimbo vanobva kuhwedza mudunhu reMashonaland East vari parunare kuOrange Farm muSouth Africa naJonga Kandeviri weStudio 7. Mashoko atiri kutambira kubva kubazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department ndearikuti vanhu vanofanira kungwarira mafashamu emvura nedutu mpengo remhepo zvikuru kunzvimbo dziri ku Manicaland kuchamembe kweManicaland south of Manicaland kumasvingo uye kumaTebeleland south mvura ne inenge yakawandisa iri kutarisirwa kutanga kunaya mangwana musi wa23 kusvika musi wesvondo musi wa26 kukadzi vanhu vari kunzinga vagare vakagadzirira vanhu vari kunzivonga vagare mudzimba uye vari kunzvimbo dzakaderera vari kurudzirwa kuti vaende kune nzvimbo dzakakwirira nekuti kuri kuya mafashamu emvura. Muchirongwa chedu cheLife Talk chatinotaura nezvizvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nhasi tiri kuita hurukuro nezverwendo rwemudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Jill Biden kuNamibia nekuKenya uye tichataurawo nezvenyaya yesangano reInternational Migration Organization kana kuti IMO riri kuti richabatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvave kudzingwa kuSouth Africa. Sezo nguwa edi apera, regati mbotari samsure na ushakare. Mutunga miru MDC wa Douglas Monzora vano mbosungwa vachipomirwa mosha yekuda kufura mushandi anga achiratidzira. Tava tashuka kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokone kaini mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Duksi ya emina Geina Saidi munaudze isindebele.